Ini ndini Blessing Zulu ndichiti heino imsoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu gumi guru 23, 2015. Guru kota rinoona nezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge vanoti nyaya yekudzimwa kwemagetsi ichatowedzera. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wopiwa mubayiro weConfucius Peace Prize nemamwe masangano ekuChina anoti haatenderani nemubayiro nemukurumbira weNobel Peace Prize. Congress yeRenewal Democrats of Zimbabwe bato ririkufanotungamirwa navaElton Mangoma yotanga muHarare nhasi. Munyaya dzedu dzatinotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi nematongerwo enyika, tine hurukuro naDr. Simba Makoni vebato remavambo kuSile Don. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutaura nezvemubayiro vakapiwa vaMugabe nezvimwe zvizvarwa zvekuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa Facebook page yedu yeVOA Shona.